Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muUkraine. Musi wa 14 yamavhuvhu 1991, Ukraine yakazvipatsanura kubva kuRussia ichizvipira kutora gwara rayo yega. Russia yakaramba kuti Ukraine ive nyika yakazvimirira yoga ndokutanga kutora mamwe matunhu enyika iyi kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika nekuda kuiudza zvekuita panyaya yekudyidzana nedzimwe nyika. Russia iri kuvhiringidzawo chido cheUkraine chekuti idyidzane nedzimwe nyika dzekumawirira kweEurope. Kwemakore akawanda, Russia yange ichikanganisawo Ukraine zvakanyanya kuti ishande senyika yakazvimirira ine utongo hwejekerere. Muna 2014, vanhu vemuUkraine vakabvisa pachigaro mutungamiri wenyika iyi vaVictor Yanukovych, avo vakaramba kunyora chibvumirano chekudyidzana nenyika dzekumawirira ndokuti vainge vachida kudyidzana zvakanyanya neRussia. Russia yakabva yapamba dunhu reUkraine reCrimea uye yakaedzawo kutora matunhu anoti Luhansk neDonetsk Oblast, ichinyepera kuti pane vanhu vainge vapandukira hurumende vachida kuzvipatsanura. Kurukota runoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vanoti vanhu vemuUkraine havana mufaro nekuda kweRussia. Vanotiwo Russia iri kuedza nepose painogona kuvhiringidza Ukraine pane zvakawanda kusanganisira kupindira mapazi akasiyana-siyana ehurumende iyi uye kupa Ukraine zvirango zvekuti isatenge gas nezvimwe zvikwanisiro kuti vanhu vashaye chivimbo nehurumende yenyika iyi. Russia inonziwo iri kushandisa madandemutande akaita seinternet kusvibisa hurumende yemuUkraine. VaBlinken vanoti Russia iri kuita zvose izvi asi iri kuhwanda nemunwe ichiti Ukraine ndiyo iri kukonzera kusagadzikana munyika mayo. VaBlinken vanoti izvi zvinoshamisa nekuti Russia ndiyo yaunganidza mauto pamuganhu wayo neUkraine nekutora mamwe matunhu enyika iyi. Vanotiwo Russia ine mauto akawanda zvikuru kudarika Ukraine uye ine zvombo zvenuclear. Vati Russia ndiyo iri kukonzera kusagadzikana muUkraine vachitiwo Ukraine ndiyo iri kutoedza kuti irarame. VaBlinken vanoti mushure mehondo dzepasi rino dzinoti World War 1 neWorld War 2 uye hondo yemashoko yeCold War pasi rose rakatenderana kuti hakuna imwe nyika yaizopamba imwe uye kuda kuiudza zvekuita newekudyidzana naye. VaBlinken vanti zviri kuitika hazvisi zvongoti Russia ichapinda here muUkraine nechisimba kana kuti kwete, asi mubvunzo mukuru ndewekuti Ukraine ichapiwa mukana wekuva nyika yakasununguka here. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muUkraine. Maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.